manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 29/2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sezvamunoziva bumbero romutemo redu rinotiro ibasa revanochukisa kana hurumende kuti vaudze dare kuti sei vanhu vasingafani kutongwa vachibva kumba nokuti kutongwa vachibva kumba yavakodzero chaiyo pabumbero romutemo idzva.
Vapromisi mkwananzi veta jamuka sesi jikile nevamwe varatidziri vonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mamwe masangano oronga kuratidzira nyika yose nemusi wechitatu. Sangano reAmnesty International rokurudzira hurumende kuti isimbaradze kutsvaga vaitaidza mara pazuva revanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared. Amai Elizabeth Changirai varo kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire Bridget Mandemutsa mwana nemakore masere uya negomarara reganda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane vamwe varatidziri vasungwa zvakare nhasi pamatare edzimosva panga pachinzwikwa nyaya yemutauriri wetajamuka sesi jekile vapromisi mukwananzi pamwe nevamwe makumi matanhatu nevapfumbamwe vari kupomerwa mhosva dzekuita mhirizhonga muHarare svondo rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akapakatira zvombo asunga varatidziri vatatu panze pematare edzimosva pavanga vachitsoropodza hurumende nekushungurudza kwavanoti iri kuita vanhu vasiri kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vatatu vasungwa ava ndiva Pride Mukono vanoshanda nesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe pamwe nemunyori musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero haruzivishe neumwe watisina kuziva zita rake. Vatatu ava ndevamwe vavanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvitsoropodza hurumende vari pamikova yematare asi vamwe vavo vazongoita kaverevere pavaona vamwe vavo vasungwa. Zvichakadai vamukwananzi nomwe wavo vari kupomerwa naye mhosva vaBruce Usvisvo vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kudzimba dzavo. Vamukwananzi navausvisvo avo vari kupomerwa mhosva yekupisa motokari yeZBC pamwe nedzimwe mbiri dzemapurisa mukuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDCT vanzi nemutongi wedare vatendai mahwe vangangokonzeresa mhirizhonga zvakare kana vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamahwe vati vaviri ava vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapiwa mukana wekuti vatongo vachibva kudzimba. Nokudaro mutongi wedare ati vaviri ava vadzoke kudare musi wa12 mwedzi unouya. Vamwe vasungwa gumi nevatanhatu vakasungirwa nyaya yekuita mhirizhonga musi umwe chetewo wakaratidzirwa nevechidiki veMDCT ava vanyimwawo zvakare mukana wokubhadhara mari yechibatiso nezvikonzero zvimwe chetezvo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vanhu makumi matanhatu nevasere vakasungwa mukuratidzira kwakaitwa nemapato anopikisa nechishanu vanzi vadzoke kudare mangwana pachanzwikwa chikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kudzimba. Nyaya yevasungwa ava avanosanganisira mutori wenhau anoshanda akazvimirira James Jemwa uyo akasungwa ari pabasa yatadza kunzwikwa nhasi. Sezvo muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Reza vakumbira dare kuti vanoda nguva yekuti vagoshevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi kuti nyaya iyi ienderere mberi. Izvi zvatsinirwa navaHarrison Nkomo avo vari kumirira vajemwa panyaya iyi.
Isita achipikisana nazvo kuti aiwa dai taenderera mberi kuti nyaya inzikwe nhasi, asi vamutongi vabvumirana nevachuchisi kana kuti vamupiri wemhosva kuti nyaya iyi izonzikwa mangwana nokuti nguva dzacho dzanga dzadyana.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana. Magweta ari kumirira vasungwa ava anoti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye vazhinji vavo vakanga vasinei nekuratidzira kwakaitwa nevemapato anopikisa, avo vainyunyuta kuti mitemo inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano akasiyana siyana anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira rehashtag tajamuka sesijikile nehashtag this flag ari kukurudzira vanhu vemunyika kuti vasaende kumabasa nemusi wechitatu kana kuti shutdown senzira yekuratidzira kwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu neurombo huri munyika. Mutoro wedu Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaHardlife Mudzingwa Ningoita Jamuka sesijikile vakurudzira veruzhinji kuti vasapinda mudhorobha nechitatu. Veta Jamuka sesijikile vakapawo Mugabe chiga chekuti vange vabva pachigaro kupera kwenyamavhuvhu vakakundikana kugadzisa zviri kunetsa munyika kunyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika.
Isu seveta Jamuka taungana pano nhasi tichizivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 tichange takavhara nyika yeZimbabwe. Pachaita maactions kumacommunities, vanhu havaendi kumabasa kusvika zvose zvatiri kuchema kuti zvinge zvichigadziriswa zvagadziriswa.
Vachibvunzurudzwa kuti zvii zvavachaita nyamafufu akapera vaMugabe vasina kuzivisa kuti vave kusiya chigaro kana kugadzirisa zviri kunetsa munyika, vaMudzingwa vaudza nepfenyuro yeStudio 7 kuti vave nechivimbo chekuti vaMugabe vakasafa pachigaro kupera kwemwedzi uno havasviki mwedzi wazvita vachiri muhofisi.
Mukatarisa kutambura kuri kuita vanhu, hatingave nemunhu ane 92 years anosvika December, vanhu vane 33 years vasina chikafu.
VaKeith Mashaya Mombe mumwe mugaro wemuHarare vatiwo vari kuzotedzera zviri kurongwa nemasangano ari kurwira kodzero dzeruzhinji aya.
Tiri kusapota zvokuti kwakuti nyika yedu zviite mushe.
Vanotungamirira ZANU-PF Youth League vakudzai Chipanga vakazivisa kuti vachaona zvekuita nevari kuratidzira uku.
Kana yanya yekudifenda nyika yeZimbabwe, hakuna rimwe bato rine dorobi yekudifenda nyika yeZimbabwe kunze kwebato rezanupiefunext time pavari kuita futi kumademo mayouth this time kubvanhasi wakurara foni yako iri pasipetivu. Vanhu vedzisi vakufarisa.
Kunyange zvazvo vamwe varatidziri vachiri kumatare edzimhosva uye vamwe vachiti vari kurohwa nekushungurudzwa nemapurisa, veta Jamuka vavimbisa kuti havazotye mapurisa kana vechidiki vesangano rezanupf vanonzi vari kutyidziravo vese vachazenge vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vatungamiri venyika dzemuSadic vatanga kusangana muSwaziland pamusangano weSadic Summit uri kuitirwako. Masangano akazvimirira nemapato anopikisa vari kukurudzira sachigaro weSadic ari kusiya basa vaIan Khama vanotungamira Botswana kuti vapinze nyaya yeZimbabwe mudariro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nenyaya yekuratidzira uye mashoko akabuda paSABC News ekuti vamwe vemauto nemapurisa vanoti vachapindira vari kudivire vari kuratidzira nekuti havasi kufarana zviri kuitwa nehurumende. Mambo Muswati ndovachatora chigaro chasa chigaro kubva kuna vakama panopera musangano uyu. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
Hazvingaite kuti sangano reSADC ringe richisangana panguva yakadaiwo rigotadza kuzeya nyaya yeZimbabwe nekuti panenge pachipiwa nhoroonde zviri kuitika munyika dzega dzega. Avo vaakutozivawo vamwe vatungamiri vemuSADC vanenge vachitarisirwa kunge vachibvunzurudzawo vamugabe kuti vanzwisise kuti zvamira sei. Zvichibzobva ipapo ndo zvine zvenge zvichitaridza kuti chii chichange chiitika kuenda mberi, tichitarisa nenhau yekuti iyo SADC ichange ichiti iroda kubatsira here kana kuti kupindira munyaya yeZimbabwe, kana kuti inenge ichikurudzira vamugabe kuti vagadzirise zvinhu zvavo. Hatizozivi zvedu kuti chii chavachange vachitaurirana ipapo, asi ndinoona sekuti hazvibviri kuti vasangane pagotadza kuburitswa muromo wekuti zviri kuitwa muZimbabwe zvinhu zvisina kunaka.
Tiri kuona kuti vakama vanenge vosiya chigaro chekutungamira SADC vachisiyira iwo King Muswati. Munoona vaMuswati vachikwanisa here kugadzirisa zviri muZimbabwe, tichitarisawo kuti vamwe vanhu vemunyika mavo vanombochema chemawo kuti vanenge vanombotongawo nedemo?
Ndo panoti netse ipapo vaZulu hatinyanyi kutarisira yatingati pachirungu progress kubva kuna vaMuswati. Asi zvamunofanira kuziva ndezvekuti iko SADC mashandiro ainoita pane iyo inenge ichinzedzo state summit ndiyo inenge ichange yakuzenge SADC yese zvainenge yakuchewa kana kuti sachigara wayo anenge avewo vaMuswati. Asi pane mamwe mapoka akagadzirwa kuti anga achinga achizeya nyaya dzakafanana nedzekusagadzikana kwezvinhu munyika dzakasiyana siyana, iyo vana Troika on defense politics and security.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaJoy Mabenge vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvakanga zvakatarisirwa kumusangano weCongress yebato reZapu yechisere uchangopera kuitwa, vaDumiso Dhavengwa vakadongwa zvakare kuti vatungamire bato iri pasina akavakwikwidza. Asi vaDhavengwa vakashamisa vakawanda nemashoko avakataura pakutambira kwavo kusarudzwa uku ekuti havasi kuzokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna 2018, vachiti bato rinofanirwa kudoma mumwe mutungamiri anozorimirira musarudzo idzi. vaDhavengwa vakazivisa kuti vachasiya chigaro vachinozorora pavanongosvitsa makore makumi masere ekuberekwa. Vamwe vari kuti ko vaDhavengwa vakadii kungotora mukana uyu kutenda vakanga vavadoma obva vangobva pachigaro vasina kutambira kudomwa uku sezvo pari zvino vane makore makumi masere nemasere. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso vanoti pane zvinhu zviviri kana kuti zvitatu zvinogona kunge zvakapa kuti vaDhavengwa vasatora matanho iwayo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tingati pane zvinhu zviviri zvakatinyatsoongorora. Chokutanga ndechekuti mupolitics mumatongerwo venyika mune zvatinoti perception kana kuti maideas anofambirana nezvinofungwa nevanhu. Saka maperceptions edemocracy anenge achigadzirika kana mutungamiri weboka achiti iye inini ndofungwa ndokuti ndimbosiya vamwe vamboita, nekuti maperceptions acho anobatsira kuti zvifambe mishoka. Chepiri ndechekuti vari kuseta example kuti dai vanga varivo vanhu vanotonga nyika vari vachiita zvinotedzera constitution yebato ravo vainyatsoita zvedhemokrasi kuti vanyatsoratidza kuti aiwa kandaneta ndinofanwa kunge ndichizora ndomandopanira kutanga ndiri papapa.
Vamwe vanoti ko vakadii kubva vangotaura ipapa pamusangano wanga waitwa weCongress kuti ndinotenda zvikuru mandidoma kuti ndikutungamirei, asi sezvo tiri kugadzirira sarudzo dza 2018 chitsvakai mumwe akasimba, ini ndongoita hangu kana kuti soro jena pabato, vosiyira vadiki matomo.
Chiripo apapa nyange demokrasi ayo chikara kuti munhu anokwanisa kuti anga chiti ndakumbozorora asi vatarisana nezvinhu zviviri chekutanga ndechokuti nhau rwadzi riri kuita dzecoalition inhau rwadzi yadzo kutoti kana vakakwanisa kuti vange vari mucoalition nyange bato ravo risina kunyanya kuwanza maseats vanokwanisa kunge vange vachingobata batawo kuti vangowanawo chokubata ndo politics dzacho chepiri ndechekuti ndofunga vangoonawo kuti semunhu mukuru hazviiti kuti vangoti tavakusiya kuda zvinongowana nokuti vambomiramira vachiona kuti kaiye munhu wacho anenge anzi adomowa kuti achange achitungamira oitawo understudy poitawo kanenge kaparalel vachibatiranawo samunhu angari mupolitics kunguva dzakareba.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya, vanotungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, vari parunare muHarare neStudio 7. Amnesty International nhasi yakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isimbaradze kutsvaga vaitaidza mara murwiro wekodzero dzevanhu akapambwa musi wa9 kurume gore rapera kuGlenview muHarare. Nhasi izuva rekurangarira vanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared. Mutevedzeri wemukuru weAmnesty International, Jurimo Engari, ati kushayikwa kwavadzamara chinhu chinovhundutsa zvikuru vanhu vanorwira kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Amnesty International yati hurumende inofanira kutsvaga chokwadi yeudzamuri yekwadzamara zvakaitika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakamboudza dare reparamende kuti hurumende iri kutsvaga vadzamara asi haina umbo hwekuti vakatorwa nani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munin'ino wavaItai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, avati havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Patimire isu semhuri pekutsutsumwa maringe nekabatirwo kari kuitwa nyaya iyi, maringe nekabatirwo kakaitwa nyaya iyi. Nyaya iyi haina kubatwa zvinotifadza, nyaya iyi haisi kubatwa zvinotifadza. Havana pakambunyikidzwa Itai kusvika patimire nhasi uno, hurumende yeZimbabwe haina kana musi mumwe wayakasumudzawo musoro kuti iitewo chinhu chakanaka chekutanga chekubatanawo nemhuri yekwedu padambudziko rakadai, chechipiri chekutaurawo kuburikidza nevatungamiri vanosanganisira mutungamiri wenyika maringe nekushayikwa kwaItai. Izvinhu zvinova zvinotishungurudza. Kumapurizawo pakashayikwa Itai hapana kana iye yavanoti lead kana umbowo humwe chete hwavakabuda nawo.
Dare repamusoro rehigh court raimbengera ati mapurisa anofanira kuti apote achikuudzai kuti ongororo yavo iri kufamba sei. Vachiri kuita izviri
kubva pakashayikwa Itai, kubva pakumbunyikidzwa kwaItai hapana kana umbowo humwe chete hwavati vabuda navo. Uyezve pane zvavakatarirwa nedare kuti vange vachiita hapana kutevedzerwa kwemutaro iwowo.
Munenge nawo vaItai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzuro yeguta remutare iri kuvhara mvura yemudzipombi kuvagari vane zvikwerete nayo uye nevasiri kubvisa mari dzemitero. Kuita uku kwagumbura vagari avanoti vaitarisira kuti kanzuro yavo ivape mukana wekuita nhaurirano navo maringe nemabhadhariro avangaite kupedza zvikwerete izvi pasina kuisa utano hwavo parumananzombe. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vashandi vekanzuro yeguta remutare vari kufamba mudzimba vachivhara pombi mumisha inogara veruzhinji uye nekudzimba dzeshoroma vasina kuteerera mari yemvura kwairi. Kanzuro iyi inoti vagari veguta pamwe nevemakambani vane chikwereti nayo chinosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora neanoraudzira kubva mugore ra2013, izvo zviri kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo kwemwedzi yopfuura makumi maviri. Vainoki Rwizi, mugari womusha mukuru wesakubva kwamazhambe, avo vanoti vagari vazhinji vakaita saivo vakamiswa mabasa nekudaro hapana kuvangawana chouviri kuti vakwanise kubhadhara.
Ngapo ma residence time yekubita pay up mabills avo.
vaimbo vekanzura weward 17 muguta remutare mumusha wehope house vapita nyamana vanoti kanzuro inofanirwa kutanga yagadzirisa pombi dzemvura dziri kurasa mvura yakachena zuva nezuva pane kunangana nevagari vasina kana pekutangira munyaya yekuwana mari
zvinoreva kuti vagari vacho vari kubhadhara mari yavo inenge yashandiswa kutirita mvura iyoyo zviri nane kuti mvura iyoyo inge ichitoshandiswa nevanhu vachitoita zvavakuru zvikweretedzane kuti pane kuti mvura iyoyo inge ichirasika sezvatinoona kuti nokuda kwekusaitwa basa zvakanaka kuripo
vailaisha musabayana vanoti nyika nehurumende pachezvayo yakaomerwa munyaya dzezvemari nekudaro vanhu vayo vangaitawo sei pakadai vamusabayana vanoti kanzuro inofanirwa kutaurirana nevagari vayo pane kutora danho rakaomarara kudai
isu tinoziva chaizvo kuti mari yetsana panga ichibhadharwa asi nekuburitsa nekutika munyika ikonomi yashata hatina mari
asi meya weguta remutare kanzuro tatenda namarare vanoti kanzuro yavo yakatarisana nedambudziko guru rekushaya mari nekuda kwekuti vamwe vagari havazi kubvisa mari yemutero meya namarare vanoti chimwe chakakanganisa kanzuro panyaya dzemari chisungo chakaitwa nehurumende chekuti zvikwereti zvainge zviine vagari munguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuna 2013 zvibviswe kunyangwe makanzura ari kuvharira vagari mvura makambani ehurumende akawanda uye makurukota akawanda ehurumende haazi kubhadhara mitero yemvura ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loda Moyo
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vanoti vave kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko revana vadiki vari kupema mumigwagwa zvikuru vachibva kuzvikoro zvinodzidzisa zvidzidzo zvekoran izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nenzara yapfunya chisero munzvimbo dziri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veBoko Haram zvinonziwo vamwe vana vanenge vachidzidza vari kumanikidzwa kuita izvi setsika yechitendero chavo nzvimbo ine vana ava vakawanda iMaiduguri iri mudunhu reBono vana vanosvika mamiriyoni mashanu vanonzi vanenge vari mumigwagwa vachipemha munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vari kukurudzira vakakwikwidza sarudzo dzemuGabon kuti vambomira nyaya yekutaura kuti ndo vakakunda musarudzo zvakabuda zvisati zvaziviswa vanga vachikwikwidzana ava ndiva Omar Bongo navaJongping asi vaBan vakatenda Gabon nekuita sarudzo murunyararo European Commission inoti iri kuenderera mberi nehurukuro nehurumende yeAmerica munyaya dzezveupfumi izvi zvinopikisa mashoko ehurumende yeGermany ekuti nhaurirano dzainge dziri kutatarika mutauriri weEuropean Commission amai Margarete Schinas vanoti nhaurirano dzasvika pachinhano chepamusorosoro munhau dzedu dzatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa dambudziko rawira mhuri yekwamandimutsira inogara muguta reHarare iri kutsvaga rubatsiro kubva kuruzhinji kuitira kuti ikwanise kurapisa mwana wavo musikana Bridget ane makore manomwe uyo ane gomarara amai vaBridget vanoti mwana wavo akatanga kurwara aine mwedzi mitatu yekuberekwa pari zvino mhuri iyi iri kuwana rubatsiro kubva kune mudzimai wemutungamiri webato reMDCT amai Elizabeth Tsangirai asi zvinonzi panodiwa rumwe rubatsiro kuti Bridget akwanise kunorapwa kuSouth Africa ngatinzwe hurukuru yaitwa naMaflas Mushanganya uye weStudio 7 naamai Bernadette Mandimutsira
Bridget mutana nemakore 7 ari kusvika 8 years muNovember ane multiple skin cancer inosanganisira melanoma iri paziso Bridget akatanga kurwara necondition inonzi xeroderma pigmentosa aine 3 months dzokuzvarwa saka pari zvino yakazomachiwa iko zvino ava ne multiple skin cancer. Anonyera matumazi kumeso.
Tombodzokera zvedu panhoroondo yekurwara kwaBridget. Akatanga achiita sei? Makaona sei kuti mwana haasisina kumira zvakanaka?
Bridget akatanga achiita ngomunhu anoshayiwa vaa. Ava ne 2 years ndopo akatanga kumira dzinenge mhopo. Ndobuda ropa dzimwe dzibuda huro. Ndopandakaenda naye nachiremba kuno vakati ai zvatichazvikwanisi nekuti anga amerimu mhopo yanga yakakurisa pamuromo. Ndopo vakamutransfera kuti aende kuzanzi hospital. Ndomavambira akaita Bridget iwawo. Zvobata kuzvanzwe hospital kuti une inonzi zeredhemapigment inokonzerwa nezvii.
Vana chiremba vari kutii nekurwara kuri kuita Bridget?
Pari zvino anga ari kumborapwa kusouth africa kucape town kucape town vanga vari kumboedza kuti matumazi acho asaramba achimera asi kuti mishonga yekuti masels anokonzera cancer havasati vawana mushonga wekuti vamupe mushonga wekuti auraye masels anokonzera cancer. Saka vanenge vachingomubatsira uno kuti kana akamera nyama dzacho dzongooperate.
Pane vamwe vane chirwere ichi here kana kuti ndii Bridget Buds mumhuri yenyu?
Ndiye Bridget Kate. Ndine vatatu. Bridget ndeyekutanga, kotevera mukomana ne 4 years nekamwe kamusikana kane gore.
Pari zvino muri kutarisira mari yakawanda sei kuti mukwanise kuwana muchirapisa Bridget uyezve muri kuzvigona here?
Pari zvino kuri kudiwa 20,000. Musi wa13 October ndopa akanzi anofanirwa kuitwa operation. Ziso racho raakaitwa operation muna February rakabuda tsinga. Saka vari kuda 24,000 musi wa16 October kuti akwanise kuti aitwe operation yacho plus yekugara ikoko nechikafu.
Anga muri kutaura imi mari dziri kudiwa. Mari idzi nyatsotsanangurai, imari dzinodiwa maus dollars here kana kuti marands?
Marands 24,000 rand. Pari zvino handina kana chekuti nditengese kana kuti ndiinde zvangu kubasa kuti ndikwanise kumusiya Bridget. Haasi munhu anokwanisa kusvika kana kudii nokuti haachanyatsokuona kenzo yake yakaafekta maziro. Saka ndokungoraramawo nongobatsirwawo nevanhu vanenge vangondinzwirawo tsitsi vangoonawo conditioni naBridget. Pari zviro ndiri kubatsirwa namai vangu mai Tsvangirai ndo vakatomutakura musi wechipiri asingatamuki kana kudya kana kuita musi weFriday ndopo vakazomuendesawo kumedical training. Saka nondibhadharira kuti akwanise kuonekwawo nanachiremba zvokuti aitewo nani kuti akwanisewo kudya zvaari kuitawo iko zvino.
Baba vaBridget varipo here kana kuti zvakamira sei?
Baba vaBridget variko. Pari zvino iko zvino tinongorarama nekuti vakangonziwa uyai muchero wefoundation apa kana kuforomawo zvidhinha zvevanhu kwatinogara kumanyuseni. Saka ndozvava kurarama nazvo. Vaimboita zvokuedza asi kuti kapitao yese yakapera tiendesa kuchipatara. Havachakwanisi kuti vareze mari yekuti vakwanisewo kutangawo purogiramu yavo yavaitai kuedzawo zvinhu zvavo zvavo zvavaiedza vachitengesa.
Imomo munyika hamuna here vana chiremba vanokwanisa kubatsira Bridget?
Kuparinyato ndakatobva kumwedzi wapera ndaona kuti mari dzokuenda kusouth africa kundiwandisa. Saka nditaurirayiwo kuti kondisheni yaBridget inotongoda kungopinga. Hatina zvatinokwanisa kuti tiite nokuti zvinhu zvatogara zvatoitika zvinogonangoitawosi kana kutongoti pamwe mudungu waBridget anogona kushaya. Hatina zvatokwanisa kuita. Ndosaka ndakangoti zviri nanhangu ndirambe ndichitsvaka vati ndienda naBridget kusouth africa vanova ndikokune machiremba vanofarira kuti vamubatiwo matumisewo maoparetheni vachitarisawo varake kuti kenzo yacho haisi kupararira nemuviri here.
Vanga vari amai Bernadette Mandimutsira vachitaura naMavelous Muhlanganya weuye Studio 7 vari muHarare. Vanoda kubatsira mhuri iyi vanokwanisa kuvabata panhamba dzinoti 263-774-327-867, 263-774-327-867. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvanhasi, asi totanga neokuyeuchidzai vateereri kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekusungwa kuri kuitwa vanopikisa hurumende nekusagadzikana kwakaita zvinhu munyika. Misoro yedu yenhau inoti vanhu vanosvika makumi masere vakasungwa mushure mekuratidzira musi wechishanu vamiswa pamberi pedare, vamwe vachisungwa zvakare panze pedare raMagistrate muHarare. Mamwe masangano oronga kuratidzira nyika yose nemusi wechitatu. Amnesty International yokurudzira hurumende kuti isembaradze kutsvaka vaitaidza mara pazuva revanhu vakapambwa kana kuti International Day of the Disappeared.
Fenyuro yenyu ye Studio 7.
Tererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Kutiwo kubva na 7:30 p.m. kusvika na 8 p.m. apo tinokupai nhau muririmi rweNdebele.
Siyalibonga ngokulala.